Exclusive from ZambianMusic24.com.
Hakuna ruchiva kana godo, hakuna kusua kana nambo, kune mufaro singa peri, ikoku kenane. Hakuna ruchiva kana godo, hakuna kusua kana nambo, kune mufaro singa peri, ikoku kenane.
Senhor! tichazvichenesa sechando ngatiendei tose hama dzangu kunyika iyo nyika yekena
Exclusive Kenan. From ZambianMusic24.com
Handei Kukenani